Mangwanana kanaka vatereri nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu Gunyana 7, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvirwere zvatinoti pachirungu kuti bacteria away. Bacteria away means kuti kana tikaita kugweru, tikaita kukwekwe, tikaita kuMozambique, munango kuya basi achienda ainacho aine utachiwana anogona kunozadza vamwe vanenge vari kunemwe nzvimbo.
Vanhu vashanu vanoshaya nechirwere chekolera muHarare.
Kana tikatarisa bato reZANU-PF, maallegiances nemaalliances bato racho anochinja vanhu vachimbotukana asi vachidzokera nazvo kuti handina kunyanyisa kushamisika nazvo.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vave kutambira vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika, kunyange hazvo vari kuyambira kuti mauto haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Mabharani mukuru wehurumende kana kuti registrar general vatobayiwa mudede nevaive gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu, voendeswa kumatare nekunyima mumwe mutori wenhau gwaro rekufambisa kana kuti passport. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vashanu vakashaya muHarare mushure mekupararira kwechirwere chinofungidzirwa kuti ndechekolera kubudiriro neGlenview. Vamwe vanhu makumi matatu nevatanhatu vari kufungidzirwawo kuti vakabatwa nechirwere ichi, uye vanonzi vari kurapwa kuBeatrice Road Infectious Diseases Hospital muHarare makare. Vari muzvipatara vari kubva kunzvimbo dzakaita seGlenview 3, Area 8 nebudiriro. Gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vakaudza vatori venhau muHarare neZuro kuti pane chibhorani chinofungidzirwa kuti chinogona kunge chiri kuburitsa mvura yakasangana netsvina. Nekudaro vakakurudzira vagari kuti vaite zveutsanana zvikuru panyaya yemvura yekunwa. Vanenge vabatwa nechirwere ichi vanoonekwa nekurutsa uye kuita manyoka. Muna 2008 kusvika muna 2009 vanhu vanodarika zviuru zvina vakashaya nechirwere chekolera muZimbabwe. Mundandira wegore rino chirwere ichi chakauraya vanhu vana kuChegutu. Mumazuva mashoma apfuurawo vanhu vapfumbamwe vakafa kugweru nechirwere chetyphoid icho chapararirawo kukadoma nemasvingo. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro yavo ichiri kuferefeta muhurukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hatisati tava nechokwadi chekuti chirwere chiriko ikorera kana kuti typhoid. Tiri kuita mainvestigations, asi kuri kuti zvirwere izvozvo zvinenge zvabuda, kanzuro inogara yakagadzirira kuti kana pakaita disaster inokwanisa kunge ichikunda urwere hwakadaro.
Tiri kunzwawo vamwe vagari vari kuchema-chemawo kuti zvirwere zvakadai zvinogona kunge zviri kukonzerwa nenyaya yemvura dzavari kunwa, vamwe vachiti mabhohoro anogona kunge ari kukanganisika pasi apa. Imiwo sekanzuru munoti
kurudziro yedu kuvagari mazuva ano yanga iri yekuti dai vagari vabhadhara mari dzavo dzemvura, kanzuro yaramba ichiwana mari yekuti ichiprovhaidha mvura.
Asika vagari pane vari kubhadhara mari vachideme
vanenge vari vashoma, haizokwani. Ndiyo mari yatiri kusenzesa kuita mvura iyoyo, asi haizokwani kuti tiite basa rese rekanzuro rinenge chidiwa.
Tinonzwawo zvakare kuti pane vari kufungidzirwa kunzi vangadai vakafa nechirwere ichi, uyewo kanzuro inenge yanga ichitarisawo nezvazvo. Zvakamira sei?
Tichiri kutarisa kuti chauraya vanhu chii, kuti chauraya munhu apaitike chii. Asi tiri kuti vagari vese anenge angonzwa musoro, anzwa mudumbu, anzwa fivha, ngaaende kumakirinika ekanzuro anotariswa kuti chichi kumunesa.
Imiwo sekanzuro mune dzidziso here yamuri kuita kuvagari pamusoro pekungwarira zvirwere zvakaita sekorera netyphoid?
Hongu, maenvironmental officers edu vatori pagraundi kudzidzisa vagari nenyaya yezvirwere zvakaenge zvakadaro kuti kana mukaona mine matambudziko aya motoenda. Ende tiri kufunga kuti programu yaunoita neniiyoyii idzidzisi yatipisa kuvagari futi.
chirwere chekolera idambudziko rinonyanyotariswa zvikuru munguva yekunaya kwemvura. Asi tichiona iye zvino munyika hamusi kunaya mvura. Chii chingadai chichiitisa chirwere chakadai? Tomboti kolera yamazoona kuti ndoyabata nyika.
Chinoita zvirwere zvana kolera nana taifodi zvirwere zvatinoti pachirungu kuti ebasic away. Ebasic away means kuti kana chikaitika kugweru, chikaitika kukwekwe, chikaitika kumozambique, munhango kuya basi achienda ainacho aine utachiwana anogona kunozadza vamwe vanenge vari kunemwe nzvimbo. Saka ndiwo mamwe maparatiriwo acho iwayo. Asi isusu seguta titoriwo bhizi kugadzirisa nyaya yemarara nemvura kuti tiimprove maservisi iwayo, kuti tisawane zvipomerwa mangwana panyaya yezvirwere zvakadai.
Mune tarisiro here yekuti muchagara pasi nevagari venzvimbo mbiri idzodzi Glenview nebudiriro muchinzwawo kubva kwavari nekuvazivisawo mamiriro akaita zvinhu?
Makanselas ariko anogara achiita mamiting nevagari vachipedza maofficial atina atinovataurira. Saka zvirongwa zvinoziva kuti zvinogara zvichingoitika. Asi kana tasvika panguva yakadai magathering tenge tisingachamakurudziri, because magathering anogona kuspreada zvirwere.
Muri kushandawo zvakadii nebazi rezveutano panyaya dzakadai?
Tinoshanda zvakanaka chose nehurumende.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMike Uchideme vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe nezuro vakazivisa kuti vave kugamuchira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika, uye vanoti ndivo vakakunda musarudzo dzapfuura. VaMugabe vakataura mashoko aya kumba kwavo kuBlue Roof Borodeo muHarare parufu rwamai Aida Marufu, vanova ambuya vavo vaamai Grace Mugabe. VaMugabe vakati vaidawo kuti vasidhinisekera mai vatungamire nyika kubva muna 2017 nekuti vainge vaenda kuhondo pamberi pavamunangagwa. Vanotiwo chaisava chido chavo chekuti amai Grace Mugabe vaite mutungamiri wenyika. Kunyangwe vakadzokorora kuti panodiwa nhaurirano pakati pavo navamunangagwa, vakati vagamuchira utungamiri hwavo pari zvino. Vachitaurawo parufu apa, amai Grace Mugabe vakati vamunangagwa vainge vavahaira ndege itsva kubva kwavairapwa kuSingapore kuti vauye kuzochema amai vavo, sezvo vainge vashaya ivo vachirapwa kuSingapore kwakare. Vachitenda, amai Mugabe vakatiwo vave kunamatira vamunangagwa avo vavakati chipo kubva kuna Mwari. VaMugabe vakati munyika munofanira kuitwa sarudzo dzakachena nguva dzose, uye vachiti mauto haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Hurumende ndiyo iri kubhadhara mari yose iri kushandiswa parufu apa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere.
Handinangu kunyengisa kushamisika nazvo nekuti kana takatarisa bato rezanupf maallegiances nemaalliances bato racho anochinja vanhu vachimbotukana asi vachidzokerana, zvekuti handina kunyengisa kushamisika nazvo. Sandatinge ndichifunga kuti zvino izvozvo zvinoreverei kune vamwe vejifoti vakaita savana Profesa Moyo, vana Patrick Zhuwao nevamwe vakanga vatobuda kunze kwenyika, kuti zvinorevawo kuti navo vachadzoka here mubato.
Pane mukana here wekuti vanogona kudzorwa?
Tisingazvizive, nekuti matauriro aita vaMugabe pamwe chete namai Mugabe matauriro pamwe chete vanhu vanga vari kuchema, asi mai Mugabe vataura ivo vachiti kwanzi tanga tiri vanhu vainwa mukaka pamwe chete. Vakativo zvese zvatakanyorerana pasi nehurumende maauthorities zvese vari kutiitira, hapana chatingashore. Mashoko akasiyana chaizvo nemashoko avakataura the day before the election musi wa30 July, vachiti ivo vakanga vasati vapuwa kana kobiri zvayo pamari yavanga vakavimbiswa. Saka pamwe zvinorakidza kuti zvinhu zvachinja kubva pamaelections kusvika nhasi uno, kana kungotiwo vaita chivanhu chekuti asirwa munochema mese.
Vamwewo vari kuchema chema kuti ivo mai Mugabe vanga vachiti vaMunangagwa vakatosimudza ndege kuti vatakure mai Mugabe vachiuya kuZimbabwe. vachiti Zimbabwe neurombo hwainawo inogona kunge isingakwanise zvinhu zvakadai. Munoonawo sei?
Ipapo vanhu vari kutaura chokwadi, izvozvo ndizvo zvataurwa naMugabe, vati ivo ndege yavakatakurwa nayo yange iri nyowani, vati ivo ndo vakatova munhu wekutanga kukwira mundege iyoyo. Vachiti hanzi nekuti vakanga vabva kuitwa operation, saka vakanga vasingakwanisi kufamba. Asi nyange munhu abva kuitwa operation vaigona kana kuflya business class chaiyo, zvinhu zvanga zviri possible. Saka zvinongorakidzwa kuti mafinancial priorities kana kuti mapriorities enyika anongoenderana nekutiurani. Ndo maonero andazviita kuti kana vakachatirwa ndege itsva panogona kunge pakabuda mari yakawanda ipapo, asi vaigona kungouyawo nebusiness class vachingoitwawo ferried nemota. Saka zvinongo tichanzwa kuti vova munangagwa vanoti chiya, sezvinorakidza izvo kuti mafinancial priorities ipapo haana kunyatsomira zvakanaka.
Takanzwa vova munangagwa vachitaura nevamwe vatori venhau vekuBritain uko vachiti painge paine urongwa hwekuti vatore mapurazi mamwe ane mhuri yavaMugabe vachiti akawandisa. Zviri kunzwiwo nevamwe vezvematongerwo enyika ndo zvinenge zvopa kuti mhuri yekwaMugabe iti inotambira vamunangagwa nekuti vari kutya kutorerwa zvinhu zvavo. Munoona senyaya?
Ipapo nini ndakashamisika ndichizvinzwa, nekuti chimwe chekutanga chatinoona ndechekuti pane mapurazi mazhinji akangogara asiri kushandiswa, zvekuti dai vamunangagwa vasiri kuita play politics neland, mafungiro angu angari kuti vaigona kutanga nemafarms asiri kushandiswa. Asi izvo zvakangokoshawo kuti mukutonga kwavo kwezanup f vazhinji vavo vane mafarms anodarikidza maviri kana matatu. Saka zvinhu zvinofanirwa kuitwa audit izvozvo, asi kutangisisa nemafarms asiri kushandiswa. Naivo vamunangagwa pachavo kana vane mafama anodarika rimwe chete, vanofanirwawo kunge vachidzosera, nekuti pavari vese vanhu vezanup f hapana vachingati akapise mari kuhurumende yekutenga famu.
Tiri kuona kuti ivo navamunangagwa mhuri yavaMugabe navamunangagwa vanenge vari kuti hapasina ropa rakaipa, asi nekune rimwe rutivi vamwe vakarwa hondo ava vari kuchema chemawo kuti aiwa vaMugabe havafaniri kubatwa sekacheche. Munoona sei nyaya iyoyi mubato rezanup f?
Vanhu vakarwa hondo vari kuzvimirira vachiti vari kutsvaira mawovet. I think on one hand chinhu chisingafaniri kuitwa nevanhu whether vezanup f kana kuti vebato reopposition kukanganwa kuti mawovets vane chiremerera chavanacho, vanhu vakabata basa rakaoma rekuunza kuzvitonga kuzere. Asi chimwewo zvekare ndechekuti iwawo mawovets mamwe chetewo ndo aikurudzira vaMugabe makore esaya. Saka zvakakosha kuti ivo sebato pamwe chete nevakuru vavo vagare pasi vanyatsofungisisa kuti narrative yehistory yavari kuda chaiyo ndeipi, nekuti kuti vati kuvanhu vaMugabe hapana chavakaita mukurwa hondo zvinhu zvisingatambirike izvozvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paAmherst University muno muAmerica vari paRunare muno muAmerica. Kambani yekuSwitzerland yeNeso Nespresso inoti iri kutarisira kutenga kofi kubva kuvarimi vadiki vemuZimbabwe vari kurima mwaka uno nechinangwa chekuda kuvabatsira kuti vaone chouviri. Mumashoko kuvatori venhau, kambani iyi yati ichatenga zvikamu makumi mapfumbamwe neshanu kubva muzana kana kuti 95% kuvarimi vemuZimbabwe vari kurima kofi yemhando yepamusorosoro, uye ichatengeswa kunyika dzose dzepasi rino. Nespresso yati iri kushanda nevarimi ava mumwaka uno kuti vawedzere gohwo ravo. Kofi inorimwa muZimbabwe yanga yaderera zvakanyanya makore gumi nemasere apfuura nenyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvoupfumi. Nespresso inoti iri kushanda nevarimi mazana mana kwemakore mashanu anotevera kuti vakwanise kurima kofi yemhando yepamusorosoro uye kuitawo gohwo rakawanda. Zimbabwe muna 1990 yakarima kofi yaidarika zviuru gumi nemashanu, asi kofi iyi yanga yaderera kusvika pamatani mazana mashanu chete. Varimi vachena vakatorerwa minda ndivo vairima kofi yakawanda, asi paakazopiwa minda iyi kune vamwe vatema vakawanda, vazhinji vacho vaitadza kurima nenyaya yekushaya zvikwanisiro zvakaita semari. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights raendesa mabharani mukuru wenyika kana kuti Registrar General vatobaiwa mudede kudare repamusoro reHigh Court kuti vabvise mutori wenhau muzvare Violet Gonda pavanhu vanonzi nehurumende avafanira kupiwa magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Magweta aya aendesa kumatare vamudede uye vainge vari gurukota rezvemukati menyika muhurumende yapfuura vaObert Mpofu vachiti vanofanira kupa muzvare Gonda gwaro iri. Gweta ramuzvare Gonda vaDenford Halimani veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti muzvare Gonda vaida kuedza kutora gwaro rekufambisa idzva sezvo ravange vainaro rainge rasvika mazuva ekupera vari kuBritain. VaHalimani vanoti muzvare Gonda vakaudzwa kuti zita ravo rainge riri pakati pevanhu vainge vasingafaniri kupiwa magwaro zvachose nekudaro rainge rakanyorwa kuti stop list. Muzvare Gonda vainge vabhadhara mazana maviri nemakumi mashanu nematatu emadhora kuti vapiwe gwaro ravo rekufambisa mukati memazuva matatu. VaHalimani vanoti muzvare Gonda havana mhosva yavakapara nekudaro kuvanyima gwaro rekufambisa kutyora bumbiro remitemo. Muzvare Gonda vanodawo kuti vamudede vabvise mazita evanhu vose vavanoti havafaniri kupiwa magwaro ekufambisa. Dare harisati ratonga kuti nyaya iyi ichatanga kunzwikwa riini.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti ichatorera matano makanzura akaramba kuteedzera zvainge zvataurwa nevakuru vavo kuti ndiani aizosarudzwa sameya nemuteedzeri wake mumaguta akasiyana-siyana. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Makanzura mapfumbamwe ekuchegutu anonzi akazvidza mashoko eMDCT ekuti vaEdward Dzeka vasarudzwe sameya weguta asi akasarudza vaHenry Muchatibaya. Sachigara webato iri mudunhu reMashonaland West vaRalph Magunje vati makanzura ose adanwa nebato kuti vatsanangure kuti vakazvifambisa sei.
Pati yakazvifutirisa vanhu vanovaifanira kuita mameya nevadeputy meya kuno kose pakafamba zvakanaka. Asi kuchegutu pane vamwe vakazvizvinura zvakange zvawanikwa nemakomendisendi epati. Vanhu ava tavasevedza tokugara navo pasi makanseras kuti tionesani kuti zvinhu zvipi zvakakanganiswa.
VaMagunje vanoti makanzura avo akaita zvisiri pamutemo nekudaro matanho achatorwa zvichienderana nebumbiro remutemo webato. Vati vari kushevedza makanzura kuti vanzwe zvakaitika.
Bumbiro repati inenge iri vifaio kana zvamira zvakadai so tinogona kutora even yekurekora kwacho kana kutora mamwe matanho anogadzirisa kuti tidzokere kucherechedza pati directive.
Vamwe vagari vemuchegutu vakaita savageshe mungoroma vati vanofara nezvakaitwa nemakanzura avo vachiti makanzura avo ndivo vanoziva munhu anodiwa nevagari vemuchegutu. Asi vamwe vanoti bato rinofanirwa kusarudza munhu anoita meya nekuti chakatanga ndicho chakachenjedza sezvo mamwe mameya akapedzesera atengwa nebato rezanu PF izvo zvinonzi zvakadzosera zvirongwa zveMDCT kumashure mumakanzura anga aripo pasati paitwa sarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Ata Chigoriwa.
Chakadaro sangano revagari vemuchitungwiza rechitungwiza and Manyami Residents Association rinoti rinotambira nemufaro kutoreswa mhiko kwemakanzura eguta iri nemusi wechipiri pamwe nekusarudzwa kwavagift Tsverere sameya weguta iri. Mukuru wesangano revagari iri vamavela Skumalo vanoti kanzuro yechitungwiza ine tsvina dzakawanda dzavanotarisira kuti dzinofanira kucheneswa nemakanzura matsva aya dzakaita sehori, makomba mumigwagwa, kunyuka kwezvivakwa munzvimbo dzisina kutarwa nezvimwe. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchira chose zvakabuda musarudzo aiitwa swearing in yemacouncillors pamwe chete nekutsvaga mutungamiri weguta kana kuti pachirungu meya nemutevedzeri wake. Saka tinoona kuti pameya pakasarudzwa councillor Gift Tsverere vekuwadhi 22 na Councillor Jablani Mtunzi vemuwadi 13 kuti vave meya nemutevedzeri wavo. Saka izvi tinozvitambira, asi hatipereri pakutambira chete. Tinotarisirawo kuti zvatawana mitsvairo mitsva mukati meguta, tinodayira kuti ichatsvaira zvinhu zvetetisingafani nazvo muno muchitungwiza. Zvakafanana sekutanga nyayawo dzekugadzirisa zveservice delivery. Mvura muno ine dambudziko rakanyanya. Nyaya yemasuweji idambudzikowo zvakare. Rechitatu idambudziko rekuti tine vanhu vari kungoata pese pese vachizvipa pekugara vasingapiwi nekanzuro. Saka ndezvimwewo zvinhu zvatiri kutarisirawo kuti pa5 years itange ichishanda kanzuro idzva iyi ichakwanisa kuti igadzirise matambudziko iyayo nemamwewo mazhinji anosangana nevagari vemuchitungwiza.
Tinoona kuti makanzura akatoreswa mhiko iwayo nemusi wemuvhuro vakawanda vavo vari kubva kubato reMDC Alliance. MDC ndo yanga yagara ichingotungamira mukanzuro yechitungwiza. Pane shanduko itsva here yamungatarisira? Tiona kuti vakawanda vainyunyuta kuti bato iri riri kukundikana kuzadzisa zvarinenge richitarisirwa.
Kurudziro yedu kumacouncillors akapinda aya ndeyekuti hongu tinoziva kuti vakasarudzwa vachibva kumapato akasiyana-siyana. VeMDC Alliance varivo vane huwandu yatingati majority mukanzuro. Saka kurudziro yedu kwavari ndeyekuti zvavasarudzwa kudai ngavatisiya zvemapato ematongerwo enyika, nokuti ivo macivic leaders vachiita basa ravo vasingatungamidzi zvematongerwo enyika, asi vachipa sevhisi kunesu vagari nemamwewo mastakeholders eguta rino kuti guta rino rikwanise kusimukira kubva pariri richikwirawo richienda mberi semamwewo maguta.
Makanzuro akawanda ari kutungamirwa nebato rinopikisa vanga vachichema vachitaura kuti havasi kuwana rutsigiro kana yatingati sapoti kubva kuhurumende nenyaya yezvematongerwo enyika. Pane zvitsva here zvamungatarisira ipapo?
Hongu isu tiri kutarisirawo kuti mwaka wapera paidzingwa vamugabe basa nebato ravo rezanu PF vakataura kuti chimwe chikonzero chavaivadzingira inyaya yekuti vamugabe venge vasina kutevedzera zviri mubumbiro remutemo zvenyaya yekupa kwemasimba ehurumende achidzikiswa achiendeswa kumapazi maduku ehurumende yatingati devolution of governmental power ichiendawo kumalower tiers of government. Saka izvozvo ndo zvatiri kutarisirawo kuti vamunangagwa vachaita kuti pa5 years dzavapinda idzi voita kuti zvimubumbiro remutemo izvi zviri muchapter 14 yeconstitution yedu zvinge zvichitevedzerwa zvichiitwawo mune zvakanaka kuitira kuti vari kucentral government vafave vanoita vachipindira zvakanyanya yatingati pachirungu undue influence pakutongwa kunoitwa zvematunhu. Chechipiri tinotarisirawo zvakare kuti pane mari dzinofanirwa kupiwa kumalocal authorities dzichibva kucentral government dzekubatsira. Tinotarisirawo kuti pabudget richaitwa neanezenge asarudzwa kuva minister wefinance mwaka uno ari mubati wemari wenyika tatarisiswa kuitira kuti rutsigiro uru rusvike rushandure upenyu hwevanhu pasi apa.
Mukuru wevagari kuchitungiza vame Velasikumalo vachitaura naJonga Kandemiri vari kuchitungiza kwakare. Vamwe vapoteri gumi nevatanhatu vari kugara pakamba yeDuke Refugee Camp kuBotswana vanoti vave kudzokera kumusha. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vapoteri ava vanoti vatora danho rekuti vadzokere kumusha nokuti upenyu hwavari kurarama hwakafanana nekugara mujeri. Sachigaro vekomiti inochengetedza kugara zvakanaka kwevapoteri pakamba yeDuke Refugee Camp uye vari chizvarwa cheZimbabwe vaBekimpiro Weza vanoti ichokwadi kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri gumi nevatanhatu zvichaenda kumusha svondo rinoya nemusi wechishanu.
Nyaya iripo ndeyekuti kune vamwe vari kuenda next week vari kudzokera kumusha, but according nenyaya yacho yandiri kuitarisa inini ndakaitarisa ndiri kuona kuti kudzokera kwevanhu is not that vane rudo rwekuti vadzokere. Kune masituations ari kuitika mukembu zvekuti umwe neumwe haangagoni kuti ararame pamasituations akadaro. This is what is forcing kuti vanhu vadzokere kumusha because vana vanopedza chikoro havakwanisi kuti vaendere mberi, hakuna mabasa. Kembu madevelopments ari kuitika mukembu haakuchisa because kune nhingi yekuti kwakuiswa makamera ari kumonita movement dzevanhu dzekuti ukabuda kana uchienda kupi unofanira kuti uripote kuoffice. Saka nyaya idzodzo ndo dzaakuchisa. Hakusi kuti kuZimbabwe kwanaka, toziva kuti vanhu vese vauya kuno kuvanhu vauya vari opposition.
Vaweza vanoti vapoteri ava vakasarudza kunofira kumusha pane kuti vafire munyika isiri yavo nokuda kwenzara. Vanoti hurumende yeBotswana inorambidza vapoteri vari muBotswana kuti vashande.
Vamwe vanhu vakutoti toita sei, hatingafiri mukembu zviri naniwo timbodzokera, kana tichizourayiwa ikoko hazvina basa. So it's not a good situation, but vanhu vari kuti ivo havangakwanisi kuti vagare mukembu.
Muzvare Irene Tambooga avo vane makore 42 vanoti vakaona zviri nani kuti vaende kumusha nekuti vari kufa nenzara muBotswana. Vanotiwo United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, iri kuvhara maofisi ayo pakamba iyi. Izvo zvichaita kuti upenyu hwavo huome zvakanyanya.
Kutiza kwatakaita tachifunga kuti tichaona upenyu huri nani. Ezvinezva upenyu hwatooma, hatichagari zvakanaka. Saka zviri nani tidzokere kumusha, tinofira ikoko.
Mumwe wevakatiza mhirizhonga yakaitika munyika mugore ra2008 vamashao Nkosi vanoti hurumende yeBotswana iri kuomesera vapoteri veZimbabwe kusanganisirawo vekune dzimwe nyika nekuvarambidza kushanda zvisinei nekuti zvekudya zvavanopiwa zvishoma.
Zvazvichiitika zvinezvi vakativharira mvura, tachiita zvinhu zvegardening tichimbobuda tinotengesa kumavillages ari padhuze apa. Zvinezvi vavhara mvura pasina zvekuti taite gardening, so life yacho yatova tough zvinezvi. Zvasaita kutoona kuti zviri nani kuti atleast ukadzokera kumusha uenda hako unosvika ikoko waziva kuti at least wareleased, vakureleasa kunoku vakubudisa uenda hako kuZimbabwe unosvika unotanga kana unotiza uenda kuSouth Africa kutiza ivo vanga vachitiza before, zvitori nani.
Mukuru weUNHCR muBotswana vaAdrian Gupta vaudza Studio 7 paRunare kuti ichokwadi kuti vamwe vapoteri veZimbabwe vari kuzoserwa kumusha. Vapoteri veZimbabwe vari muBotswana vazhinji vavo vatsigiri veMDC vakatiza muZimbabwe muna 2008 mushure memhirizhonga yakaitika musarudzo yemutungamiriri wenyika yakadzokororwa. Ndakamirira Studio 7 muno muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Vanhu vashanu vanoshaya nechirwere chekorera muHarare. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vave kutambira vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Mabharani mukuru muhurumende kana kuti registrar general vatobayiwa mudede nevaive gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu voendeswa kumatare nekunyima mumwe mutori wenhau gwaro rekufambisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina nditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.